manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kukadzi 22 2023 makatirira ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaDouglas Monzora vambosungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mumwe mushandi webato iri. Mabishop eRoman Catholic oshora mirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Mapato akawanda anopikisa anoti achapinda musarudzo kunyangwe hazvo asiri kugutsikana nekuganhurwa kwematunhu pamberi pesarudzo. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, wosvika kuNamibia mukutanga kwerwendo rwavo rwekushanyira dzimwe nyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaDouglas Monzora vambosungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mumwe mushandi webato ravo vamutandwa Machera. Vachitaura nestudio 7 vamonzora vatenda kuti vambosungwa asi vakati nyaya yacho yaraswa sezvo panga pasina umbowo wakati tsvikiti. Vamonzora vati vange vatove murwendo kuenda kuBelgium kumusangano weAfrica neEU Joint Parliament. Vamwe vashandi vebato reMDC vave nenguva vachiratidzira vachiti havasi kutambiriswa mari. Apo makristu munyika atanga kucherechedza mazuva ekunamata nekutsanya kana kuti Lent, vamwe vakuru vedzisvondo varikurudzira kuti veruzhinji vanamatire sarudzo dzine runyararo pamwe nekuti nyika iwane mutungamiri anogadzirisa matambudziko aya sangana nayo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachicherechedza kutanga kwenguva yeLent iyo yatanga nhasi, veZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandisa masimba akapfurikidza kune vane muono wakasiyana, kushayikwa kwemabasa nekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vachitaura nezvegwaro ravabudisa iri, munyori muZCBC vaTravis Moyo vati apo vanhu vari kugadzirira sarudzo vanoda kuti kuve nerunyararo.
Pfudzi vedu vanonetsekana nemhirizhonga yatiri kuona iri kuitika munyika.
Mugwaro ravo veZCBC vato vanonetsekana zvikuru kuti nguva yesarudzo yasvika, pane vamwe munyika vari mujeri nekuda kwokuti vane muono wakasiyana nehurumende. Mumwe wevari mujeri pari zvino mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa muna chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekuurawa kwenhengo yeTriple C Mujare mo Blessing Ali. Vasikala vari kunyimwa mukana wokubhadhira mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba. Pane vamwe vanhu vapfumba mubato remutwakazi Republic Party vari mujeriwo. Vawedzerwo vachiti nyika inofanirwa kusarudza vatungamiri vasina umbimbi ndoga.
Kana tichisarudza vanhu vanotitunga mirira, ngatisarudzei vanhu vane hanya neupenyu, ngatisarudzei vanhu vanoda kuti tive nekubudirira.
Mutungamiriri weZimbabwe Council of Churches, variwo Bishop of Central Zimbabwe muchechi Anglican, Reverend Ignatius Makumbe, vati panguva ino yekutsanya nekunamata, vari kukurudzira vatendi kuti vanamatire sarudzo dzejekerere.
Kunamatira kuti my elections ari kuuyawa aitwe murunyararo. Zvotoona kutoti tiri kutanga nekutokundikana izvozvi, kutoti tiri kunzwa nyaya dzokuti kune vamwe vanhu vari kunetsana nokukuvadzana.
Vamakumbe vawedzerawo kuti vatendi vanofanirwa kunamatira mutungamiriri anobudisa Zimbabwe mumatambudziko airi. Vatiwo makereke ari kupinda munguva yekutsanya nekunamata iyi, vachiyeukawo dambudziko rawira kunyanya vechidiki rekushandiswa kwezvinodhaka.
Kukawo zvakare kunamatira kunyangwe nyaya dzekudhakwa kwevana vechidiki. Mwari atirangarire senyika, vana vazive kurema chakaipa vachitungamidza zvakanaka muupenyu hwavo.
Mukuru mubazi reZANU-PF vanoona nezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi, vati bato reZANU-PF rinowirirana nevemakereke kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tabatana sevana vemuZimbabwe tinzwisise kuti sarudzo hadziite kuti ukama hwedu hupere, hadzigezi ukama. Sarudzo inzira chete yekungotsvaka kuti nyika yedu iende mberi, tichiona kuti ndiani ungatitungamirira.
Izvi zvatsigirwawo nevakasanobata chigaro chemurongi wemabasa muTCCC vaAmos Chibaya.
Patoenda kusarudzo apa senyika, ngapasawanikwa mizhonga inoitika munyika. Vanhu vanosarudza kuti vamirwa vanoda murunyararo pasina mirizhonga.
Kutanga kwechirongwa chelendichi, chinova chirongwa chekutsanya nekunamata, maKristu nhasi achechedzawo chitatu chemadota. Lendi inoitwa kwemazuva makumi mana aya anozopera nekucherechedza kumuka kwaJesu kubva kuvafi panguva yeEaster. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mapato makuru ezvematongerwo enyika munyika anoti Resistance Coalition for Change, Movement for Democratic Change pamwe neZANU-PF ave mushishi rekugadzirira sarudzo dzegore rino, idzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu zvichitevera kuburitswa kwegwaro remiganhu ichashandiswa musarudzo idzi, kana kuti delimitation report nemusi wemuvhuro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change CCC muzvare Fadzai Maere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti bato ravo richapinda musarudzo idzi kunyange hazvo risiri kufara nekuganurwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti delimitation. Vakurudzira veruzhinji kunyoresa kuvhota vachiti sarudzo dzegore rino dzinovapa mukana wokuzvisunungura kubva kunhamo yavari kuona zuva nezuva.
Kana tichida upenyu hwakanaka, mari inotenga zvipatara zvinoshanda, zvikoro zvakanaka zvevana vedu, kubhadharwa kwakanaka kwevadzidzi, manesi edu, macivil servants nevashandi vose, zvinoda kutinyorese kutinovhota, zvakare tigozonovhota neuwandu hwedu, zvakare kutizonodefenda kana kuti kuona kuti rigging haiite.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo iro rakaumbwa gore rapfuura richaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera, uyewo richaparura magwaro ezvirongwa zvavachaita kana vapinda muhurumende kana kuti policy documents. Muzvare Maere vati CCC haisi kuzoita sarudzo dzemaprimary, uye veruzhinji vachapihwa mukana wekusarudza vatungamiriri vavo munharaunda dzavo.
Saka community consensus candidate selection process iyoyo inoreva kuti hatisi kuzoita maprimary elections, tichazokubvunzai nguva yacho ichasvika, uye launch ichaitikwa muchizoziviswa zvizere kuti community candidate selection process iyoyo yakamira sei.
Mutauri wemDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedelimitation report, asi vakati vari kupinda musarudzo uye vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato ravo muna kurume.
Kuchinopera mwedzi waMarch tofanira kunge tagadzirisa macandidates munzvimbo dzese, maconstituency ese nemawards ese.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakato gadzirira sarudzo ndosaka rakaita Congress gore rapfuura rikadoma vaEmerson Mnangagwa saivo vachamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Saka aiwa takagadzirira musarudzo tine chinanga chokukunda whether zvaitirwa mugungwa kana pamusoro pegungwa mudenga kana pasi musangano unokunda.
Vamugwadi vati ZANU-PF ichaita maprimary elections ekusarudza vachamirira bato iri muparamende nemakanzuro panguva isati yaziviswa.
Nguva iyoyo haisati yatarwa nokuti voters roll rokuita izvozvo maself structures zvosaka musangano uine zvoro kuti munhu wese ngaapinde seru anova nhengo kana musapota yemusangano ngavave mumaseru nepero ndoseo rejesta redu zvakare ndo voters roll yedu kana totsvaga iriri vanhu vose vachazoungana kunzvimbo dzokwavo kana bhera richinge raridzwa kuti ndai munotsvaga rutsigiro varakazvipira kuti vamiririre musangano kumakanzura kumaparamende.
Zvichakadai sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti rakaongorora kuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota nezek rikaona kuti gwaro iri rinopa mukana wekukunda wakawanda kuZANU-PF. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano iri vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti CCC inokwanisa kukunda chete kana ikashandisa nzira dzakaita sekusiyana nemarale awo iri kurambidzwa kuita zvikuru sei kumaruwa.
ZANU-PF strongholds anoda grassroots, anoda mobilization pama grassroots chairo door to door mobilization inenge iri consistent ichicontinua everyday. Saka ivo vakazvigona kuzviita izvozvo vanogona kupenetrata maareas mastrongholds ezanupif.
Asi vamugwadi vaudza Studio 7 kuti vese vari kuchema-chema pamusoro pekuganhurwa kwematunhu kuitira kuvhota vanotya sarudzo.
Vagara vanongozikanwa nokubudisa misodzi pamatama kana toenda kumaelections. Misodzi nhando yepwera havasati vakura mbavha dzisati dzasimba munyaya dzetongerwenyu.
CCC, MDC nemamwe mapato anopikisa havasi kufarawo kuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuvapa gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu yematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, vasvika muNamibia nhasi mukutanga kwerwendo rwavo rwekushanyira Africa. Vatambirwa nemufaro panhandare yendege nevana vange vachitamba nekuimba. Amai Biden vari kutarisirwawo kuenda kuKenya. Vari kutarisirwa kutaura nyaya dzine chekuita nemadzimai vechidiki uye nyaya yenzara. Mukuru mubazi reNational Security Council muAmerica, amai Judah Davenport, vaudza vatori venhau kuti rwendo rwamai Biden rwakanangana nekusimudzira kudyidzana neAfrica zvichiteverawo musangano mukuru wakaitwa gore rapera weAfrica wevatungamiri wenyika dzemuAfrica neAmerica kana kuti US Africa Leaders Summit. Amai Biden ndiwo mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga kushanyira Namibia kubva zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1990. Kuenda kwaamai Biden kuAfrica kuri kuuyawo panguva iyo China neRussia dziri kutumirawo makurukota adzo kuAfrica. Mukuzeya nezverwendo rwaamai Biden urwu, Mavelas Mukanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekodzero dzemadzimai muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Kushanya kwamai Jill Biden kunyika yeNamibia chinhu chinofadza zvikuru kuvanhu vekuNamibia noruzhinji rweAfrica, nokuti zvinototaridza kusimbaradza ukama pakati peAmerica nenyika dziri muAfrica sokuvimbisa kwakaita vaBiden vachipindawo muhofisi kuAmerica. Tiri kutarisira mai Biden kuti vaone nezvekodzero dzamadzimai nekuvandudzwa kwamadzimai nokusumudzirwa muzvirongwa zvamadzimai. Tinotarisa zvakare kuti mai Biden vakurukure uye nekusumudzira zvirongwa zvinoita kuti madzimai asambunyukidzwa kuti kodzero dzavo samadzimai dzichengetedzwa munyika yeNamibia. Totarisazve kuti vachatarisa nyaya yevana kuti vana vavandudzwe uye pave nezvirongwa zvinoita kuti vana vemuNamibia vasumudzirwe kudziri dzavo dzichengetedzwe. Tozotarisa zvenyaya yezvekudya yetinoti food security pachirungu. Inyaya ichatariswa zvakare naMai Biden.
Tinoona kuti vachatarisa zvakare nyaya yezvekudya zvakakosha sei kuti vaite izvi.
Izvi zvinofadza nokuti Africa inozikanwa nenyaya yokushaya yatinoti poverty. Saka pakange paine kudya kwakakwana, madzimai avandudzwa, vana vavandudzwa, chinozova chunhu chinobatsira zvikuru kunyika yeNamibia, zvichifashukirawo kune dzimwe nyika dzinenge dzakakomberedza Namibia muAfrica.
Shuwiro yenyu ndeyeyi, takanyanyotarisawo nyika yeZimbabwe tichiona kuti pari zvino havasi kusvika kuZimbabwe.
Tinotarisirawo kuti munguva dzinotevera kana nyika yedu yeZimbabwe ikavandudza mitemo yekodzero dzavanhu, ikachengetedza kodzero dzavanhu. Saka Zimbabwe inongodiwa chete kutarisa kodzero dzevanhu nokudzichengetedza, togubvawo towana kushanyirwa kwakadai.
Avo vangwari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuFlorida muno muAmerica. Musangano mukuru uri kukokerwa nehurumende yeZimbabwe nesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO wekuzeya nzira dzemafambiro nemashandiro emvura kana kuti National Water Roadmaps watanga muHarare nhasi. Musangano uyu uri kupindwawo nevatungamiri venyika dzemuAfrica uchiitirwa kuHarare International Conference Center, uye vamwe vari kutaurawo vari pamadande mutande. Mukuru wesangano refao Dr. Ko Dong-yu ndiwo vaparura musangano uyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura pagungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro vaJoy Mabenge.
Ndatenda hangu vaZininga. Chekutanga nhau iripo ndeyekuti mvura inokosha. Mvura yagara sekuziva kwatiri kuita ikashomekedzeka, panoitika dambudziko, ikawandisa zvakare poitika dambudziko. Saka nyaya yekuti iripo, whether yakawandisa kana kuti iri shoma, inonge ichiitwa kuti ive yatingati pachirungu useful kuvanhu sei. Ndo nyaya huru iripo iyoyo, nekuti samaonera munoita nguva zhinji mvura ikawa ikanaya zvekuwandisa, zvekuwandisa zviya, tinoziva kuti isu kuno vakwa ita zhara. Kana mvura ikashomeka zvakare kunaita zhara yatingati drought. Ya drought inogona kukonzerwa nekuti mvura yawandisa, drought inogona kukonzerwa nekuti mvura yashomekedzeka zvakawanda. Asi chakanyanya kukosha inyaya yekuti mvura inonaya uyezve inowanika munyika ive inenge ichinzi icheneswe igone kushandiswa navanhu semvura yekumwa, mvura yekunge vachishandisa muzvimbuzi, mvura yekugeza nekushambidzika nekungoita zvimwe zvakawanda wanda mabasa anodiwa kuitwa pamba.
Chamunganongedzerewo eminde chipi chikuru choita kuti musangano uyu uve wakakosha munyika?
Nyaya huru iripo inenge yakagara mune yatinoti water management. Muwater management imomo mune nyaya dzekuti zvakafanana nenyika yedu yeZimbabwe inoyi, chaita kuti nyaya yekuti vanhu vange vachiwana mvura yakachena, mvura inosevenzeseka, inyaya vange vachishayiwa mvura inosevenzeseka, mvura yakachena, inhau yekuti dzimwe dzenguva vacho vanofanira kunge vachiita yatiri kuti water management iyo huori unenge wakawandisa.
Zvoitwa sei kuti matambudziko anouya nekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura kudai kusaisa vanhu parumana nzombe?
Zvaakutodiwa kuti paonekwe kuti pangatorwe matanho api anoita kuti mvura inowanika munyika inge ichinge ichigona kuti inge ichivandudzwa kuti isevenzeseke, pachibviswawo zvinhu zvakafanana nehori, pachibviswawo zvinhu zvakafanana nekunge vanhu vanenge vachipiwa mari vasingadzishandisi mune zvakanaka nezvimwe zvakadaro. Ndiona sekuti ndiyo nyaya inoita kuti vanhu vatoungana pasi rose vachikurukana nenyaya yemvura, nekuti kumwe kuri kutotaurwa zvinotonzi hondo huru pasipano dzinotevera mumakore anouya dzichange dziri hondo dzemvura chaiyo, mvura chaiyo, sekurwirwa kunoitwa zvakafanana neoiri, kurwirwa kunoitwa zvimwe zviwanikwa pasipano, mvura chaiyo yatosvika pachinhano chekuti tikasangwarira nyika pasipano panoitika hondo nenyaya yemvura iyoyo.
Saka veruzhinji vodzidzeiwo pamusoro pemvura tichitarisa patimire senyika nekwatakananga.
Kukosha kwayo hakusi kwekungoti vanhu vanguwane yekunwa, vaone yekugeza, vaone yekusenzesa mudzimba dzavo uyezve inge ichibatsiridza kana kuti atingati madiridziro kana kutoti inge ichinaya zvine mwero kuti vana vagonenge vachidyara chikafu kana kuti inge ichiita kuti kana ikange yanayawo vana vagone kusenzesa yakatokosha zvekuti ikashayikwa mvura madhamu akanga asina kunge akasvika pakaringana sezvakaita Kariba yatinoona nyika ichibatwa nerima nyika ichipinzwa murima nekuti magwenya anenge asiri kugona kusumudzwa.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeSomalia vanoti vakwanisa kuuraya vanopfurikidza mwero vana, vange vapamba vanhu nekuuraya vamwe gumi, vamwe vanomwe vakakuvara muMogadishu. Zvichakadaro, hurumende yeSomalia inotiwo nezuro yakauraya vanopfurikidza mwero makumi mana nevaviri mumusha weKadalei neMahadai. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vari kusangana nevatungamiri venyika dziri mugungano reNATO. Chikwata chinozivikanwa nekuti Bucharest 9 chine nyika dzinosanganisira Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania neSlovakia. Chinotiwo chiri kutsigira Ukraine muhondo yairi kurwiswa neRussia. VaBiden vavimbisa kuti vacharamba vachitsigira Ukraine zvakasimba muhondo neRussia. Mutungamiri wenyika yeAmerica atiwo haana chido chekurwisa Russia sezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro navaDennis Tinarwo Magorimbo vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East, asi pari zvino vari kuOrange Farm muSouth Africa. VaTinarwo Magorimbo vanoti kugara kwavaita muSouth Africa kubva muna 2005 kwavabatsira zvakanyanya sezvo vakwanisa kudzidza kuita mabasa akasiyana-siyana avakanga vasingagone kuita vachiri kumusha. Panyaya yekuguma kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP muna chikumi gore rino, vanoti vari kutogadzirira kudzokera kumusha voona zviriko. Vanotiwo vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vanyorese kuvhota vachiti kana vanhu vachida shanduko vanoiwana chete kuburikidza nekuvhota. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinofara makasimawo vaJonga, tinofara zvedu isu. Tinonzi Dennis Tinarwo Magorimbo, tinobva kuhwedza. Hwedza ndokumusha kwangu kwandobva.
Makaenda rini kuSouth Africa vaMagorimbo?
Ndakaenda kuSouth Africa 2005. Ndichibva kumusha ndakasikosvikira pachechi inonzi Methodist ipa paichengetwa vanhu. Ndobva ndakazofunga kuti ndoita sei kuti ndizvi zvindinakire muno. Ndobva ndakazofunga kunotora Islam Seeker kuti ndikwanise kugara muSouth Africa. Asina musika yandaka tora ndiyo andakati kunzira kuti ndikwanise kugara zvakadai kusvika kuti ndiwane kutsvaga basa kuti ndiwanewo mari kuti ndiwane kuzviriritira nekuti ndipone kutumira mhuri dzangu kumusha. Asina musika ndiyo akandibatsira.
Makakwanisa kurarama muSouth Africa sei masvikako?
Hama dzangu kusina mai hakuendwe, haonawo kuchemera. Kana watenda kusina mai unotoziva kuti matambudziko ese zvinenge zviri mumaoko mako. Kurara musango, kurara pabhiriji, kurara pai, unenge uchingoita kunge nherera, uchikuita kungogunduka, kungogunduka pei pawarara. Usikaoridza ngokubata wongoziva kuti hai, chero kunze kwachena, uchienda kubasa waona kuti kunze kwachena ndakumuka ndiende ndinotsvaga mari.
Tiri kuona kuti magwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo. Imi muri mumwe wevanhu here vanga vachishandisawo magwaro aya?
Hongu ndiri mumwe wemapemits anga arimwe muno muSouth Africa, ndiri mumwe wacho arimo mukati imomo.
Saka muchaita sei sezvo ave kusvika kumagumo kudai?
Ini ndikufunga kuti chidzokera zvangu kumusha kuti tinoona kuti zvakamira sei kumusha, because muno kana vasatipe mapemits aya unenge uchagarire unenge wailegal zvine zvakutonetsa manje kuti ndofamba wakaita sei kana basa racho rinenge rakutinetsa kuti uriwane.
Tichitarisa nguva yamagara muSouth Africa, zvii zvamungati makadzidza nekugara kwenyuku?
Ini muno muSouth Africa zvandakadzidza, ndakadzidza kwakabva kumusha ndisinga chandoziva, asi ndakapinda imba neimwe kambani aindidzidzisa kuti rodhi dzinogadzirwa sei ende nekuti bona kuti mapeving kuti ave ari matsirongo akasimba unagadzirwa sei. Ndinoshandai munyasi dzivanidza, but muno muSouth Africa ndakafunda zvinhu zvakawanda, zvakawandisa zvekuti ndikaenda kumusha ndoziva kuti handife nenzara, ndinendine pekutangira, ndinendine zvekubata bata zvakawanda zvisingagonikwe nevamwe vanhu.
Mune urongwa hwekunovhota here kumusha? Tichiona kuti gore rino kune sarudzo.
Ndinotokwafunga zvekutoti ndichienda kumusha ndinovhota, because ukasavhota chandioziva ndechekuti nyika inovakwa nemwene wayo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Pane ino nguva ndinotaurira shokora ndinovasiyira vanhu vekumusha. Iye kwatinogara kuno kuOrange Farm, Joburg South. Orange Farm tirikukurudzira vanhu kuti tiende kunorejista, tikwanise kuvhota. Tikwanise kuvhota tione kuti zvinhu zvine zvino zvakamira sei. Tikwanise kuti munhu nemunhu aende kunovhota. Nyika inovakwa nemwene wayo, haiva kune mumwe munhu. Iwe ukasavhota aona kuti akuvhotere ndiani. Nyika inovakwa nemwene wayo. Kwete kugara munyika uchitya kuti ndichazoti ndichazoti. Vanhu vazhinji tikwanise kunovhota kuti tichinje zvinhu zviripo, tione zvinomira sei. Pamwe tingagarawo zvakanaka, vana vedu vakagare vangasari vakararamawo upenyu hwakanaka. Saka ndoti kuruzhinji, hatidzokere kumusha tinovhota. Kana tichidzoka kunotodzoka, hatine tabva kunovhota, tagadzira nyika yedu.
Avo vanga vari vaDennis Tinarwo Magorimbo vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East vari parunare kuOrange Farm muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko atiri kutambira kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department ndearikuti vanhu vanofanira kungwarira mafashamu emvura nedutu mpengo remhepo zvikuru kunzvimbo dziri kuManicaland, kuchamembe kweManicaland, south of Manicaland, kumasvingo uye kumaTebeleland South. Mvura inenge yakawandisa iri kutarisirwa kutanga kunaya mangwana muswa 23 kusvika musi wesvondo muswa 26 kukadzi. Vanhu vari kunzi ngavagare vakagadzirira, vanhu ngavari kunziwo ngavagare mudzimba, uye vari kunzvimbo dzakaderera vari kurudzirwa kuti vaende kune nzvimbo dzakakwirira nekuti kuri kuuya mafashamu emvura. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kuita hurukuro nezverwendo rwemudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, kuNamibia nekuKenya, uye tichataurawo nezvenyaya yesangano reInternational Migration Organization kana kuti IMO riri kuti richabatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvave kudzingwa kuSouth Africa. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanombosungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mushandi anga achiratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Geina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Sibonge uBlessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 22 Nhlolanja 2023 ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli weMDCT uMnumzana Douglas Monzora ubotshiwe namhla wamiswa phambi komthethwandaba esetheswa icala lokwethusela ukudubula wesilisa okwasebenzela ibandla lakhe.
Nxa beza kulandela ngoba indlela abafuna ukubuya ngayo yiyo vele e-Africa sini. Yiyo esingayibiza kuthiwa i-African democracy. Ukuthi asiphonge ukubuya umuntu ngani ehliswe ngani uvele ezulwini.
Abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change bethule umbiko wokuthi bazaphatheka kukhetho lwalonyaka lanxa bengasuthiseki ngokumenyethwe delimitation report. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezifisa ukuphindela ekhaya ukuthi ziphenduke ngoba umnotho weZimbabwe usuthuthuka. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Douglas Monzora ubotshiwe namhla wamiswa phambi komthethwandaba esetheswa icala lokwethusela ukudubula owesilisa owake wasebenzela ibandla lakhe. Kodwa uMonzora utshele iStudio 7 ukuthi inkantolo ihle yalahla leli cala ngoba ingatholanga ubufakazi. Uthi uMamangala uyamsukela nje ngoba akalawo lo mbhobho athi wamethusela ngawo. Ukubotshwa kukaMnumzana Monzora kuza ngesikhathi kulokulwisana okukhulu kubandla lakhe. Abanye bemethesa icala lokweba imali okulicala njalo alilandulayo. Sikhuluma laye uMnumzana Monzora ubesegcekeni lendizamchina elubhekise eBrussels kwele Belgium emhlanganweni we-ACP EU Joint Parliamentary Summit. Abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change bethule umbiko wokuthi bazaphatheka kukhetho lwalonyaka njengoba ugwalo olwehlukanisa imingcele olwe-Final Delimitation Report solukugwalondaba olwe-Government Gazette lanxa belokukhonona ngalo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli se-TRCC uNkosazana Fatsai Maere emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lamhlanje. UNkosazana Mayere uthi akusela ngenye indlela ngaphandle kokuyamukela iripoti le lanxa bekhonona ukuthi kayilayo inguquko akade beyikhangelele.
The gazetting of the final report on the 20th of February means that
ukudindwa kwale report mhla ka 20 February kutsho ukuthi sesisalelwe zinyanga eziyisithupha ukuya kukhetho ngokusemthethweni. Ingcwethi zethu zezomthetho sezisazise ukuba sikhangelele ukuthi ukhetho lungaba khona kumalanga aphakathi kwamhla ka 20 lo 26 Ncwabakazi.
Abe-TRCC bathi abazamela ibandla bazokhethwa ngendlela eyahlukile kulaleyo elandelwa ngamabandla amaningi eyokuqala kuyiwe kukhetho lwama-primaries. Isiphatha amandla sohlangothi olubona ngezokhetho ku-CCC, uKansela Ian Makone, ulandisa kabanzi ngalokho.
We don't want to give the impression that the final product that came out.
Ngasifuni kwenza ingani siyajabulela the final report. Kumele sazi njalo ukuba i-report yezeki yiyo esilungisiwe njalo siyawulandela umthetho thina.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, upha umbono wakhe ngendlela efuna ukulandelwa ngabe-CCC.
Nxa beza kulandela ngoba indlela abafuna ukubuya ngayo yiyo vele e-Africa sibi. Yiyo esingayibiza ukuthiwa i-African democracy. Ukuthi asiphonguya umuntu ingani ehliswe ingani uvele ezulwini ezoqala ukusokuthiwa lowo nguye umkhokheli wenu, silenze ama-primary elections liphiwa amabizo lingazi ukuthi avela ngapi. Kathi esingikhuluma kunje netholotho silenye indoda la esingayazi ukuthi ngiyangaphi engu-MP wethu yapho ukubuya ivela kumbe ivela ngaphi emayadini yakuyazi uba ngu-MP wetholotho. Yindlela enhle kakhulu mina ngokubona kwami ngendlela uma ngikukhayela ngendaba ye-representation yokuthi sifuna umuntu omela abantu ebekwazi ukuhlupheka kwabo lokujabula kwabo, ebekwazi into abazifunayo.
Uphinde waphatha ngodaba olwe-delimitation uGumbo ethi inhlolisiso asebeyenzile njenge-ZDI iveza ukuba ziningi izikhexe ngayo.
Sinazelela ukuthi sibili izeki yenza ukuqili ekupheni kwayo amasithi akade khona. Okufanayo lani lokuthi sikhangele iHarare kakhulu. IHarare ilabantu abaningi, adult population ephume kusensus. Njalo ngakade kusetshenziswa i-adult population njengokutsho kwe-constitution ku-section 161(1) ukuthi kumele kuyenzwe i-delimitation ngava kwe-census. Kutshengisa ukuthi i-adult population iHarare ibimele ukuthi i-percentage elayo ibimele ukuthi ngayiphiwa amasithi angu-34. So izekha ikwenzanga khonoko. Ma iHarare isile 34, i-opposition kuyabe ngasela party ele-2/3 majority e-parliament. So izeki ku-avoidile khonoko.
Umongameli Emerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula usuku okumele lwenziwe ukhetho ngemva kokwethulwa kwe-delimitation ehlukanisa imingcele yokuvotela osoludindwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa sekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezifisa ukuphindela ekhaya ukuthi ziphenduke ngoba umnotho weZimbabwe usuthuthuka. Umnangagwa wethule amazwi la emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ole Robert Mugabe National Youth Day oqhutshelwe eLupane izolo. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zilungisela ukuphindela ekhaya ngoba amaphepha azo kumbe ama-permits ezaphelelwa isikhathi ngonhlangula. UMnangagwa uthe njalo inhlelo zemisebenzi esezisungulwe nguhulumende wakhe zizakwenza kungabi lesidingo sokuthi izizalwane zeZimbabwe ziqhubeke zisiyadinga imisebenzi eGoli.
Coupled with the overall growth of the economy means that there will be no need for our young people to go abroad in search of employment.
Inhlelo zomnotho esiziqhubayo zitsho ukuthi akusoze kube lesidingo sokuthi abatsha baye eGoli ukuyadinga imisebenzi.
Come home, the country is growing. Come home.
Wozani ekhaya, ilizwe liyathuthuka. Wozani ekhaya, lizevula amabhizimusi. Uhulumende wami uzimisele ukwamukela izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Sizimisele ukulamukela lonke lapho elikhona.
We are ready to receive all our citizens wherever they are.
Lawa ngamazwi kaMongameli Mnangagwa ekhuluma eselupane izolo. Ukuhlaziya loludaba uNtunkamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kungasimangalisa kakhulu
ukuthi kuthiwe njalo hayi ukuthi siyala ubuye ekhaya ngenxa ukuthi ama permit vele aya expire and abantu abaningi bazoyikhuleka ukungena kwamanye ama permit kodwa ukuthathi yena umnotho usulunga kubona kule high unemployment rate ekhaya kuzwakala kungathi akusiyo nto effectual leyo ngoba recent even mabengise ekhaya isimo asitshengisi khonokho akukhulumayo so singazi ukuthi ukukhulumela kukuphi ngoba bona abantu abasekhaya kumanje imisebenzi abayithola oke mase kunabanye futhi additionally asazi ukuthi iyabe isiza vela ngapi ke vumbuvumbu
kudaba lwemisebenzi khonapho uthi inhlelo esezifakwe nguhulumende wakhe ziyawavula amathuba emisebenzi okwenza umnotho udlondlobale njalo okwenza kungabi lesidingo sokuthi ikakhulu abatsha baqhubeke besiya kwele South Africa.
Ye khona ke ma kuyukuthi kulento enjalo sike sazama ukuthi senze ama consultations neziphathamandla zaseZimbabwe ukuthi ake zibabonisa abantu before kuphela la ma permits ama opportunities lawo ma kuyukuthi akhona kwenzeka ukuthi vele basuke be ready abantu ukuthi what is it abanga investa kukho ma vele uzimadlana kwabo kuncane. So hayi okwemisebenzi khona ngokwakho angisiboni kule misebenzi but ma kukhulunywa mhlawumbe kuthiwe kulama-opportunity angavuleka kutsho khona ukuthi bona abantu abavela kudiaspora kuyabe sekumele bayenza ama-investments towards lawo ma-opportunities.
Umeli weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa siyazuke waba lo mhlangano le ntatheli izindaba kumaviki asanda kwedlula ekhuluma ngodaba lwama-permits asephelelwa yisikhathi. Umnankagwa yena uthi uhulumende wakhe uzimisele ukwamukela abavela khona ngapho eSouth Africa ngezandla zombili. Lingaba selibutholile ubufakazi mhlawumbe obuvela kuhulumende elitshela ukuthi hhayi sesifake inhlelo lezi laleziyana sesisungule lezi nhlelo ezizaliphathisa lingacabanga ukuphenduka?
Thina kahle kahle njengeZimbabwe community in South Africa sayiqala ukudala ingxoxo le-embassy towards ukuthi i-repatriation yabantu vele izokwenziwa njani. Wakuthathela phezulu ngempela u-ambassador wathi uzokulandelela njengoba sephenduka kithi sesithi hhayi kutho ukuthi sebekhulumisene mpela nehulumende kuzoyenziwa ukuthi abantu bamukeleke kodwa asikabi nama-details in terms of ukwamukeleka ngoba thina okwakuyinkulumo yethu kakhulu sasikhulumela kuma-customs lokungena kwempahla zalabo ababe sebebuyela ekhaya ukuthi kululazwe eminye imithetho ukwenzeka ukuthi bangaluzi out on okuyishaqana khonokho ababe befuna ukuphenduka lapho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Ntunga Milinkomo weStudio 7 eseJohannesburg khonale kwele South Africa. Unkosikazi Jill Biden, umkamongameli weleMelika, ufike eNamibia namhla lapho akhangelelwe ukucubungula inhlelo zokuthuthukisa abesifazana labantwana. Esuka lapho ukhangelelwe ukulubhekisa kweleKenya lapho azahlolisisa ukuphathelane lokusilela kokudla kumhlubulo wempumalanga yeAfrica. Lolu luhambo lwakuqala lukankosikazi Biden kuzwekazi leAfrica engumkamongameli. Isiphathamandla sikahulumende weleMelika esibona ngokuphathelane lokwenzakala kwezwekazi le-Africa, unkosikazi Judd Devermont, utshele intatheli izindaba namhla ukuthi uhambo lolu lulandela umhlangano wabakhokheli bamazwe e-Africa owe-US Africa Leaders Summit ngompalakazi ngomnyaka odluleyo. Umongameli Biden wethulela lumbuthano usizo oluzakwabelwa amazwe e-Africa okutshengisa ukuzimisela kweleMelika ukusekela lelo zwekazi. Abantu abedlula izigidi ezingamathumi amabili babikwa bebhekane lendlala njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo oseNairobi, Kenya.
ngoba nxa sithi siyananzelela indawo zeKenya ezikumhlubulo lo wempumalanga kusiya kobo Horn of Africa ezincelane labo Somalia sizileminyaka phose emhlanu zingatholi izulu ngakho ke usinanzelela ukuthi abantu sebelahlekelwe izifuyo kakhulu njalo ukuthi nje bethola amanzi okunatha njengabantu lezifuyo kuya kubanzima yomnyaka ilandelana okwesibili ngathi nje phose indaweni eziningi zeKenya lapha abathi ngama short rains hayi lo nyaka kalinanga kuhle izulu komile so sesilindele ukuthi mhlawumbe kathesi ngoMarch yikho izulu elizana liqinise khona kuma second rains kodwa if kungasaba kanjalo ngibona ngani indlala ezaba lapha eKenya izaba nkulu kakhulu so kuyasiza ukuthi mhlawumbe kuza kwa first lady azozibonela laye uzafaka amazwi amabili amathathu ukuthi ancedise ukuthi uhluphe silalo ngapha luzwakale ngoba ungathi uyananzelela sinxa singathi sikhangela into zo indaba zomumo womkhathi esengikhulume ngazo akumanga kahle phezu kwalokho intengo yakomvundisi ufertilizer layo isiqanise kakhulu ngendaba yempilo eyenzakala phakathi kweRussia leUkraine ngakho ke ukuthi even laba abalimi abathola izulu kumbe beneliso ukuthi benisele kumbe bethelele ngeirrigation ukuthi bethole ama inputs kumbe into zokusebenza kuzabanzima kakhulu so ke inhlelo zeUS ezifanana labo Feed the Future zizaqhakatheka kakhulu ukuthi zisize indaba yeEast Africa ekakhulu iKenya iSomalia and parts of Ethiopia labo Tigray
siyabona njalo ukuthi useNamibia kathesi ubona iqhakatheke kanganani lemizamo njalo izafezana
ngathi siyakhangela kathesi lona iNamibia lesikhuluma ngayo is the only African country okwamanje enelisa ukuthi iexport inyama into the United States kodwa ungakhangela amazwe njengabo South Africa even iZimbabwe lakhona laphe East Africa oTanzania labo Ethiopia indawo ezigcina inkomo kakhulu inkomo ezingaba ezigcinwa ngabalimi esingathi ngama small farmers ingenye industry engani inganceda iUS so iUS inganceda kakhulu eAfrica nxa ingahamba yedlule kulolu sizo lukhona isivulela ama market okwenzela ukuthi senelise ungakhangela iGrowth and Opportunity Act ibivame kakhulu ukukhangela into enjengabo fresh produce kumbe ama fruit exports lakho engamaningi kakhulu uyakhangela izigqoko esingathi ngama apparels and ama leather products kodwa nxa kuyikuthi iUS ingavula amathuba abe manengi ukuthi sibe lokuthengiselana layo ngibona ngani ngenye into enganceda ngoba ye food security siyayibona and siyabonga kakhulu usizo lokhona kodwa it's not enough kufanele ukuthi bavule even amanye amathuba ukuthi senelise ukutrade le US ngizakunika umzekelo iAustralia sikhuluma kanje yeneliso ukuthi export inyama yembuzi ezifika kobo 2.5 million goats into the United States
lo ngumnumzana amandla Nkomo ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 eseNairobi eKenya. EZimbabwe linxuswe emhlanganweni wezokuhanjiswa kwemibiko oqhutshelwa kweleBhilithane ngumanyano weCommonwealth okuyinto ezinye ingcwethi ezithi ikhomba ukuthi umanyano lo usuzimisele ukwamukela eZimbabwe njengelunga elipheleleyo. Umhlangano lo usaqhubeka njalo iZimbabwe imela umphathi ntambo obona ngokukhulumisana ngendlela zakulezi nsuku umnumzana Jen Van Muswere. IZimbabwe yakhitshwa kuCommonwealth ngumuyi uRobert Mugabe esangumongameli ngo-2003 ngesikhathi uhulumende wakhe esetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu yilumanyano. Ukuhlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube nguntungameli Nkomo.
Impawu esizibonayo ziveza kahle kamhlopho ukuthi bafuna ukuyamukela njalo izibakho ku-Commonwealth. Hayi ngoba bevumelana layo, hayi ngoba ihlonipha amalungelo abantu, kodwa ukuze basebenzise lelo thuba lokuba khona kwayo phakathi ukuthi bayikhuze, bayiqondise, bayiqoqode ikhanda, bayikhombe kulokho okuqondileyo. Bafuna ukuthi bayikhuze besemhlanganweni beyibonisa imibhalo yezivumelwano okufanele iyilandele. Ngokuba selokho yaphuma isidlelana kakhulu labo Russia labo China ayisakhuzeki ngendlela elula, ngakho ke kuyisondeze eduze kuyindlela yokuyikhuza, hayi ukuthi sebezoyamukela nje ukuyibuka ngokuba kayenzi kahle. Njalo bayakuvuma be-Commonwealth ukuthi kayenzi kahle eZimbabwe, kodwa impawu ziveza ukuthi bafuna ukuyisondeze eduze bazoyikhuzela eduze ingaphakathi.
Alubana i-Commonwealth ithe yayamukela ngokugcweleyo iZimbabwe yaba lilunga njalo, kungaba kusitsho yini ukuthi iyabe ingasazihluphi kakhulu ngendaba zamalungelo eZimbabwe wona abikwa engaphathwa kuhle nguhulumende?
Hayi, ukuyamukela iZimbabwe kuyabe kungasho ukuthi iyenza kahle, kungatsho njalo ukuthi Commonwealth kayilandaba lezikhalazo zabantu beZimbabwe, kodwa kuyindlela yokulungisa lokho abakubona kusonakala. Ngokuba nansi iminyaka isingamashumi amabili iyaphuma iZimbabwe silokhe yephule njalo amalungelo abantu, ngakho sebezama enye indlela, elinye icebo okuthiwa yi-strategy ukuyisondeza eduze ukuze bayikhuze iseduzane. Ukuhamba kwayo lamazwe ephula amalungelo abantu kusho ukuthi vele ngeke ikhuzeke nxa ingaphandle, mhlambe yingakho befuna ukuthi bayisondeze. Abaningi babekhangelela ukuthi izahlala ingaphandle iziqondise, kodwa kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akuseyilo icebo le-Commonwealth. Kodwa asikuthi bavumelana labo, bazayikhuza kakhulu, baqhubeke beyikhuza 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 ukuze kuze kutshintshe isimo sokusebenza kwayo lamalungelo abantu ahlonitshwe ngendlela efaneleyo, njengalokho kuhambisana lalokho i-Commonwealth eyavumelana ngakho, ngoba wonke amazwe aku-Commonwealth amele ahloniphe amalungelo abantu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika aphatheka kumhlangano oqhutshwa eHarare okucubungula ngezamanzi kweleZimbabwe kanye lesiqintini seningizimu yezwekazi le-Afrika. Ekhuluma kulomhlangano, umqondisi jikelele wenhlanganiso ye-Food of Agriculture Organization, FAO, eyomanyano wamazwe i-United Nations, umnumzana Q Dongvu, utshele umbuthano lo ukuthi umhlaba wonke jikelele usufanele udinge indlela ezimeme njalo ezilinganayo ezokusebenzisa amanzi, zile njongo yokudinga indlela ezintsha ezokulima. Umhlangano lo uqhutshwa phambilini komkhulu o-United Nations 2023 Water Conference okhangelelwe ukuqhutshwa esigodlweni somanyano wamazwe United Nations eNew York mhla ka-22 kusiya 24 Mbimbitho. Sixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi wezokulima enyakatho yemaNdebeleni ngalolu daba.
Yebo, ngithi umhlangano lo olapha eZimbabwe o-FAO okuze khona lo Director General we-FAO ukhangela ngodaba lwamanzi ukuthi njenge-Afrika inhlelo ezikhona ezokwakhelana endaweni zamanzi kanye lokukhangela indlela zokusebenzisa amanzi ngobuciko ukuze afide ukuphila, afide lokuthuthukisa umnotho wesizwe sakithi e-Afrika. Iyakhangela njalo ukuthi kulamanzi njalo esiwathi i-waste water ngesikhiwa abesuka sebenza kwezinye indawo, kukhangelwa indlela yokuthi khona lawo angasetshenziswa njani ukuze aphathise ekulimeni nakwezinye inhlelo zentuthuko. Okumele sikunanzelele ukuthi amanzi ayahlupha ngabo siba lokuguquka kwesimo somkhathi, kutsho lokuthi amanzi ayabe siba malutshwane. Xa sithola izulu elilutshwana kumbe silithola lile siphepho ukuthi aphanga amanzi ageleze ayelwandle. Ngakho kuqakathekile ukuthi kuhluzisise inhlelo ezikhona zokuphatha amanzi, zokusebenzisa amanzi ngendlela elenzuzo.
Ngombono wakho, thina
masimi ngapi sikulipi izinga ekulimeni lekulondolozeni amanzi kumbe ukulima okwalezinsuku okutsha
nathi siphakathi kwakho njalo kukakathekile ukuthi njengesize sisebenzele amanye amazwe sifunde kiwo sifundisane siphane imbono ukuthi siwuphathe njani lo msebenzi ngoba kukakathekile kuyinsika yempilo amanzi ilungelo lomuntu njalo kungalamanzi akuba ntuthuko so le ndlela esilima ngazo sihlelela ngazo kumele kube zindlela ezisebenzisa amanzi ngendlela elenzuzo kungatshabalalisi ezemvelo nalapho esivuna khona amanzi
nxa sikhangela la manzi i-waste water okwe wakhuluma ngawo amanzi angcolileyo siyawasebenzisa yini thina eZimbabwe ekulimeni kwethu
Yes, siyawasebenzisa ngoba ungakhangela endaweni ezinjengemguza phansi kwakobulawayo le plaza elalinjengalelele elalingele kamasipala wakobulawayo ebelisebenzisa amanzi ahluziweyo esiyithi i-recycled water ngesikhiwa siyabe sikhangelele ukuthi amanzi wona lawa asuka ku-industry ngapha engena kumufula yona leyi esiphila kiyo so kwezinye indawo siyawasebenzisa la manzi njalo yinto okumele sina nanzelela ukuthi kuyadingeka ukuthi siqinise ulazi lethu lemtshina edingakala ukuthi sihluze la manzi asebenziseke njani ungakhangela umhlaba wonke nje jikelele uthi usebenzisa amanzi aphindwa esikuthi i-recycled water kusiya ngokuthi ungaphi komhlaba abanye sokungafika amathuba alithumi kubandlula lapho amanzi elokhu esebenza abuyela uduko lonalolo ukuthi amanzi avele aluhlupho njalo singakhangela ukuguquka kwesimo somkhathi umhlaba wonke jikelele amanzi azahlupha kanti-ke ziminengi imisebenzi yamanzi enjengokupheka amagesi enjengokuthelela kanye lokuthi sinathe siphile konke kufuna amanzi
umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi wohlangothi wezokulima enyakatho yemandebeleni Kuhlelo Diaspora Profile namhlanje sixoxa lonkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele island uxoxa lo Gibbs Dube
ngifike lapha eGoli mina ekupheleni kweminyaka yabo 1990s ushuthi ngo 1999 lake ngasebenzele enye inkampani ngisafika lapha eyenza amafoni engaphansi kwa Telkom lapho kwakusenziwa khona amafoni la awe-landline ngigcineke sengitshintshile sengisebenzela inkampani ebizwa kuthiwa yi-ERM meaning Environmental Resources Management ikhona lapho engiphushe khona kakhulu kuze kube yimanje kodwa-ke naye isixega kusafani lakudala isifana nje lokuthi i-part-time nokumbiza nxa kule misebenzi so ngase ngicabanga lami ukuthi ngingene lapha ku-transport industry lapho engenza khona ama ukuthwala kakhulu laba abangama-tourist yilapho engikhona njengamanje nakhona lapho ekhampanini yami le ngikhuluma ngayo
kuyasebenzeka yini njalo uyenelisa ukuthi uselele imuli yakho ngakhonokho-ke okuthola emsebenzini lo
kuthanda ukuba nzima imisebenzi le siyenzayo mani iyasiphilisa kodwa ngendlela elimited asikwazi ukuthi senze okunye ngaphezu kwaloko kodwa sizathini siloke sizama ekhaya sesifuna ngempela ukuthi sibuyele ekhaya ikakhulu mina sengifuna ukubuyela ekhaya ingakho bengifuna ukwenza iplani elikhulu eliza kwenza ukuthi nglanxa ngifike ekhaya laphana ngikwazi ukuziphilisa ngisekhaya akumnandi uhlale elizweni labanye abantu uzuyefela khona isesiside isikhathi siphila lapha babudube so ngisemalungiselelweni ngempela ukuthi loba nini ungeze sokuthi umthwala isibotshiwe sengibuyela ekhaya
manje uzasebenza umsebenzi bani ungabuyela ekhaya
bengicabanga ukugxila kakhulu kwezolimo okungaba yikulima ukudla okanye mhlawumbe ukufuya lokho kuthiwa yi-livestock embona nje kuyinto engakuphilisa impilo yakho yonke nxa ihambe kahle kanti futhi bengifuna ukugxilela kakhulu nangapha kwezemboni yezimayini ngenze imayining since vele kule company esiregistered laphana befuna ukuthi isebenzele phezukwayo. Uyikho nje ukuthi umuntu usazama ukuthi azama ukulungisa amasenti nxa ezahlangana ukuthi umuntu la ehambe ele mali yestart. Kanti kunye nje babudube ngezaqhubeka.
Ngiyaxolisa lo bekungumnumzana Mbuso Ngwenya isizalwane seZimbabwe esisebenza emgodini kwele South Africa. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguGaino Gumede.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.